Hama Agnes Ncube vane mwana akatorwa zvichisimba muna chikumi 2008 Kame Ncube uyo akabva atsakatika zvachose. Amai Ncube vanoti mwoyo wavo unorwadza nekuti havazive kuti vatsigiri veZANU-PF vanofungidzirwa kuti vakamupamba vakamuisepi. Amai Ncube avo vachema zvinopisa tsitsi vachitaura nyaya yavo vati kusvika vatsigiri veZANU-PF vakatora mwanakomana wavo vabuda pachena kwavakamuisa, maronda evakatyorerwa kodzero haasi kuzopora.
Akaita mwana wangu kana paguva rake handirizivi, guva rake mene handirizivi mwana wangu kuti mupenyu here kana akafa, asi ndinoziva kuti akafa. Akadaidzwa ndikatava ndichitevera mashure zvika ndikadzokerwa mwana mukomana akarohwa mazino aya kubva adonha mazino aya. Ndopavapo akandirova achindikika nebvudzi, ndopavasa ndaitevera kuti ndione kuti mwana wangu anoenda kupi. Kamende zvikondi tsamberedzokera muroora kuda kubuda ndikatosaubude mavengi gara kana ndichipa ndichapana Kamene ndakarohwa. Kamene achingoti yo anodzowa kunge ng'ombe mwana akadzowa mwana mwana vanhu vezano vakandiurayira mwana mwana wanga akadzowa seng'ombe guva rake handizivi. Nanhasi soka ndikabva kuti gere mupa ndikaonza muna achifamba ndinondonzwa kuti pamwe atati mama Kamene ndadzoka kuvara mwana wangu handizivi vana vake vakura vandi mama kodedi vakaenda kupi. Ndikati dedi venyu vakapondwa neZANU mazino angu ndakaronhwa ndakarohwa neZANU nanhasi handikapana ako kune ZANU uku kune ZANU ndipakati marumwe zura sandanazi vakadaidza vakati handei kumusangana. Ndikati inini kusangana makandichatisa kudhara neMDC handisi kuzoenda kandioda kuti ndisedza makaita mwana wangu zvikanditsemberee nenharo. Ndikati handiendi kumusangana kwamunoenda kudhara vakandiurana handirizivi guva rakamene.
Vachitaurawo neStudio 7 vaGraham Nyada avo vakaurayirwa baba vavo mugore ra2008 nevavanoti vatsigiri vebato reZANU-PF pamwe nekushungurudzwa kwavo nekwemhuri yavo vati vanoshungurudzwa zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika vachitaura kuti muZimbabwe mune runyararo asi kumamisha kwavagere kwakaberekera ingwe. Vanyahada vanogara mamurehwa vari muward 2.
Zvekunzi munyika mune runyararo kutaura kwepamuromo chete kwavamugabe hamuna kana runyararo. Vanhu vari kudhisapiya vangani vakadhisapiya vari kushayikwa zuva nezuva asi vamugabe patv vachiti munyika mune runyararo. Kukabva wabva kune dzimwe nyika woti Zimbabwe is a peace loving country of which is just lip singing, there is no peace. Vanhu vari kushungurudza nezvinezvi kune kurowana kuri kuitwa mumamisha umu vanhu vekwamai mujuru nevanhu veZANU vanhu veMDC yekwatangirai vachirohwa nevanhu veZANU izvozvo izvo even vanamai mujuru vanogona kundi pupurira zvandiri kutaura nekuti vamwewo vanhu vaakushungurudzwawo asi vaimbovamawo vamwewo mundima dzekushungurudza vanhu.
Vanyada vaenderewo mberi vachiti kunyange zvazvo nguva ino isiri yesarudzo vasingatsigiri bato reZANU-PF vanogara vachingotyityidzirwa nerufu izvo zvinovashungurudza zvikuru.
Tinine hwangu upenyu huri pamhandi kare nhasi kana mangwana ndogona kungofuma ndakafa nekuti misi nenguva ndinongoona pamba pakakandwa sondo rapera chaa ndakaona pakaiswa chipepa chekuti Nyahada tiri kuuya ende vanoda kuuya pamba pangu ngavauya nekuti inini handina munhu wandati ndambotadzira muupenyu kusapota bato randinoda haisi mhosva ende vachagoda kuuya kanganiko vakauraya baba vangu nemukoma wangu ndinotevera. Handina chandichatya ende handichachitima chechinja hachichamiri nekuhukura kwembwa kunyange ndikatiretenwa zvakadii pandakatimbotorwa nepfuti chaiyo ndiri mupenyu wani kufa kwangu inini Mwari anenge ati zuva rangu rekufara kwangu. Dai zvaikwanisika taitochemera kuti zviri mubumbiro remutemo dai zvagadziriswa zvave zvinhu zvinooneka pagiraundi nekuti hatingatauri zvemaindependent commission asiri independent unoona mine.
Vaaniko Chikuwa Nyanga Midzi baba vatraimo Midzi mumwe mutsigiri weMDC akaurayiwa zvakare kubhindura vati kuramba vachiona vanhu vaiponda ava zvinovadzimba mwoyo. VaMidzi vanoti hurumende inofanirwa kuvaripa.
Hatizi kuramba isusu handiri murunzwa daitai tisingaregerereka dai takatodzorera kare zvino isu tinoregerera inga tiri kubvuma kuti kuregerera tineregerera but I need compensation to people. Anoda ndikutaura Ndikuzi kupodza maronda nokuti haa ndakakutadzira iwe taregererana. Hazvife zvakaita because kurerwa kwakataita vana isusuka. Hazvipere ronda racho. Ivo vari kufara vachifamba havana kusungwa. Havana kutombosungwa kana. Votowedzera mau kuuraya. Handiti vati chandinoziva manje ka. Kana uri mukuru sa president vedu va. Ndio president aripo. Kana uri mukuru unopuwa mhosva dzese iwewe handiti. But inenge isiri mhosva yako sei uchizopuwa mhosva zvinzi hauzi kukwanisa kudzivirira vanhu. Vanhu vako hauzi kuvataurira. Handiti kuti musaponde vanhu. Handiti munzwa nyaya. But vaya vaya like ma MP chivada zvigaro vaya. Ndo vanotuma chi vafana vasingaziva. Vosvika vakutirova. Handi iye zvine miri yese takatokuvara kudhara kwasara kungofa. Tanzwa nemapirisi.
Vazhinji vakaponderwa vadikani vavo mhirishonga dzematongerwo enyika vataura pamusangano warongwa neNational Transitional Justice Working Group vatetera kuhurumende kuti itaurire nyika vanhu vese vakaurawa muzita rebato reZANU-PF uye vakashungurudzwa pamwe nekukumbira regerero kuti maronda evanhu apore. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Valoid Kuvea vati, vanotarisira kuti Commission ye National Peace and Reconciliation, iyo yakapowa chigaje kupodza, pamwe nekuunza runyararo munyika, ichabata basa nemazvo kuti vanhu vakashungurudzwa vawane zororo.
Justice I see what someone will change it. Pano vamwe vanhu vanga dzose vaida kubata. Makuma ningi compensation. Bosi kana munanga rasikirwa nemeka pisirwa imba chacho, pisirwa imba chacho chacho. Chimi chinotorwadza. Handitika. Saka isu tikutarisa kuti National Peace and Reconciliation Committee ichaita kuti zvinhu zvese zviongororwe. Vanoripwa, voripwa. Vanonzi ngavaende vaende vatarisana nematare edzimhosva. Votongwa. Kana pachiitwa iya inonzi pachirungu memorialization. Handimanzwa vanhu vachitaura kuti vanenge vachirangarira kuti guvari mwana wangu ripakati. Vamwe vaziva kuti makuya vanavo ari kupi. Vamwe vaziva kuti vanhu vava hama dzavo dzakavigirwa kupi chaiko chaiko. Zvakaitika kana kuRwanda. Vakazoenda vachinotora mabhonzo mapfupa kwakuzoshandisa zvesainzi kuti vakwanise kutaura kuti kudoma kuti uyu ibhonzo iri nderanhingi, ibhonzo iri nderanhingi. Handitika. Zvo kwoitwa kana kuti an official grave site yememorialization. Kuti vanhu vazive kuti zvokwadisa aya ndo mapfupa emwana wangu ichi ndo chakati semwana wangu ndo zvimwe zvezvinhu zvifanira kuti zvizoitwa patransitional justice.
Kushungurudzwa kwevanhu vanopikisana nehurumende yavamugabe kunonzi kuchiri kuenderera mberi muZimbabwe. Pari zvino mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara vakanyangarika muna kurume gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Chipaumire.